Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 10/2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights zuva raina International Human Rights zuva rakakosha zvikuru, saka taona zvakakodzera kuti tibatsirewo kuZimbabwe. Taenda kwamutoko nhasi tiri kuruka business center kwamutoko nemagweta edu ari kubatsira vanhu kupinzana kupindura mibvunzo yavanogona kunga vainayo munyaya dzokuti kodzero dzavo dziremekedze.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day. Musangano wepagore weZANU PF watanga nhasi kuGoromonzi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vaendesa kudare reHigh Court mumwe wevatungamiri veMDC weBoshman Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day iri rinopembererwa gore roga roga musi wa 10 zviita pasi rose. Dingindira regore rino iro rinoti Youth Standing Up for Human Rights rakanangana nevechidiki ava vari kukurudzirwa kuti vasimuke varwire kodzero dzavo. Mukucherechedza zuva iri, sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raendawo kwamutoko uko magweta aswera achibatsira veruzhinji kuti vange vachiziva nyaya dzekodzero dzavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights zuva raina International Human Rights zuva rakakosha zvikuru pasi rose, saka taona zvakakodzera kuti tibatsirewo tiisitewo contribution yedu kuZimbabwe. Taenda kwamutoko nhasi tiri kuruka business center kwamutoko kwatiri kubata pamwe nezvizvarwa nevanhu vari kumaruwa kwamutoko. Ndokwataenda tine magweta edu ari kubatsira vanhu kupinzana kupindura mibvunzo yavanogona kunga vainayo inovanetsa mukurarama kwavo munyaya dzokuti kodzero dzavo dziremekedze kana kuti mukuita enjoy mahuman rights avo. Saka magweta edu aripo kwamutoko kwataungana nhasi vari kubatsira vana baba, vana mai, vakomana, vasikana kuzama kupindura mibvunzo yavanonga vainayo inovashungurudza. Nokuti tiri kuona kuti kuwana magweta kana kuti vanogara kumaruwa vaone mari dzekuapprocha kutanga kutsvaga magweta zvinhu zvinonetsa zvikuru, saka magweta auya kuwana nhasi.
Iyi nyaya dzipi dzamuri kunyanya kusangana nadzo?
Kune nyaya dzakawanda zvikuru dziri kubuda. Kune nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai, ndo dzatingati nyaya dzanana domestic violence, dzana gender violence. Kune nyaya dzekushungurudzwa kwekodzero dzevanhu, tikanzwa zvikuru nyaya dzekungovhiringwa pakugara ndidzo dzekuda kubviswa nechisimba. Kune nyaya dzekutyirwa kwekodzero dzevanhu, vanhu vari kuchema nenyaya dzekushaya chikafu, ndiyo right to food irimo mbimbiri. Vanhu vari kuchema zvikuru nenyaya dzekushaya mvura dzakachena. Vanhu vari kuchema zvikuru nenyaya dzekungosungwa-sungwa, munozviziva zvinoitika kumashonaland province iyoyo. Kune nyaya zhinji dziriko dzekuchema kwavanhu vanosungwa chinzi matuka nhingi, madai nhingi. Saka vanhu vari kuchema zvikuru nekuti kodzero dzavo hadzisi kunga dziri kuremekedzwa.
Sei masarudza dunhu remutoko?
Tinozama kubata Zimbabwe yese pamashandiro atinoita. asi kwa mtoko tazongo chiregeza iti pete gore ni kwa mtoko takabatana ni wangu atino shanda wanao tine konzoti ya matina wama organization shanda nao kuma organization ana kubabu peace project wana mzuhari jesina mkoko international organization for migration ya muno uziwa kuti ino batika na zukuru nyeze nyayaze kujiswa kwa wano na internally displaced persons so tafunga kuti rega iti pete gore kwa mtoko takambu mfura meko mweji ya kapura kwa sita ta kati zoke iko kwa shakari tinyatso kusimbisa kuti vanhu vazo.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare kwarukau kwamutoko neStudio 7. Apo mazuva gumi nematanhatu ekucherechedza mhirizhonga mudzimba asvika kumagumo nhasi, vakaremara vanoti hurumende inofanira kuvasimudzira senzira yekuderedza mhirizhonga yakatarisana navo. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekucherechedza mazuva aya wange wakarongwa nesangano reDeaf Women Included, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakaremara vaAbraham Mateta vati vanhu ava vanonyanyobatwa nemhirizhonga iyi kudarika vamwe vanhu, uye zvakakosha kuti paiswe parutivi mari yekuona kuti vanhu ava vawana ruzivo rwakakwana pamusoro pedambudziko iri pamwe nekuti vori mangara sei. VaMateta vatiwo zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti vanhu vakaremara vari kushungurudzwawo nemhirizhonga iyi.
Kuwanikwa kwemashoko information inofanira kunge ichiwanikwa munzira dzinokwanisa kushandisikawo nevanhu vakaremara. Chemupedzisira chandataura changa chiri chekuti idzo nzvimbo dzacho dzinosvikwa dzinobatsira vanhu vakaremara, kungave kumapurisa, kungave kumatare, kungave kupi, dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinosvikirika, kwete kuti unosvika ku4th floor nemasteps pasina kana lift.
VaMateta vakurudzira veukama nemhuri kuti varegedze kuvanza nyaya zvikuru sei panenge pashungurudzwa vakaremara.
Veukamawo vanofanirwa kusavharavhara nyaya dzekushungurudzwa kunenge kuchiita vanhu vakaremara, dzatingati gender based violence.
Nhengo yesangano reHope Resurrect Trust muzvare Florence Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vakaremara vanosangana nematambudziko ekuti havakwanisi kumhanyara nyaya nekuti vane vashungurudzwa nevanhu vanenge vachivachengeta.
Mudzimba hangu angave ekuti izvo unofanira kungogara uri munhu wekuti izvo unongo uchichengetwa, uyezve sakanika neukaabhuyuzwa kana nasekuru kana nani, unozvimataura kunani, ivo varivo vari kukupa chikafu, varivo vari kukuchengetedza. Saka nechevo ukada kumhangara pamwe pacho chevo pari paunorodza chaipo chaipo kuti lendingodi vanondidai, unozvitaura sei? Kuzi ndipo paukuwana pekugara. Kana ukadzingwa ipapo hapana imwe midzi yekuti urarama.
Nengo yeBoard reWomen Deaf Included amai Samantha Svanda vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushungurudzwa kwevakaremara rakawandira kumaruwa uko makamba emapurisa ari kunzvimbo dziri kure, izvo zvinovaomera kuti vaende kunomhanyara.
Tozouya pakuripota tinoona mapolice station dzimwe nguva anenge ari kure. Pamwe ukaitarisa police station yacho kuti building yacho chaiyo chaiyo kuti upinde mairi haina marempu, saka munhu ane disabilities anotadza kupinda imomo kuti aripote ishu yake.
VaMateta vati kuti dambudziko iripere, mutemo unofanira kuvandudzwa kuitira kuti uenderane nebumbiro remutemo yenyika pamwe nechisungo cheUnited Nations chinoona nezvekodzero dzevakaremara. Mazuva gumi nematanhatu ekucherechedza mhirizhonga mudzimba anocherechedzwa kutanga musi wa25 Mbudzi kusvika musi wa10 Zvitagwe rega rega. 25 Mbudzi izuva rekucherechedza zuva rekubviswa kwemhirizhonga kumadzimai, kana kuti International Day for the Elimination of Violence Against Women, uye 10 Zvita izuva rekucherechedza kodzero dzevanhu pasi rese, kana kuti International Human Rights Day. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1991 uye pari zvino rave kucherechedzwa munyika dzinodarika zana nemakumi masere nenomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Musangano wepagore weZANU-PF watanga nhasi kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Mutauriri wezano PF wa Simon Kayamoyo, vanoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu vachange vari pamusangano uyu. Asi vamoyo vati musangano wavo uchatanga zviri pamutemo nemusangano weCentral Committee nemusi wechitatu, uchiteverwa nemusangano wePolitbureau nemusi wechina. Dingindira remusangano uyu gore rino rinoti Modernize, Mechanize and Grow the Economy towards Vision 2030. Gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vari kutarisirwa kutaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika waPelekezela Mpoko vaendesa kudare reHigh Court mumwe wevatungamiri veMDC waWeltman Ncube vachida kubhadharwa mari inopfuura miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumagwaro ari kudare reHigh Court ayo aonekwa neStudio 7, vaMpoko nemwana wasikokotela vari kuti vanwe vanofanirwa kuvapa madhora ekuAmerica anopfuura miriyoni nezviuru mazana mana. Vanoti ichi chidimbu chemari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica iyo yavanoti vakapa vamwe apo vaive gweta revaviri ava panyaya yekambani yavo yeChoppies Enterprises. Vanwe nekambani yavo yematonzi Ncube Law Chambers vakamirira mhuri yavaMpoko panyaya yaibata-bata Choppies Supermarket. Mugwaro ravakakwidza kuHigh Court nezuro vachimirirwa nemagweta eNcube and Partners vaMpoko vanove mumhangari wekutanga naSikokokela anove mumhangari wechipiri vanoti munandira wegore rino vanwe vakatambira mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Mari iyi yaibva kuChoppies Supermarkets ichienda kumhuri yekwaMpoko semubhadharo wemashare ainzi aive nemhuri iyi mukambani iyi. VaMpoko nemwana wavo vanoti vamwe vakazivisa mhuri yavo kuti vaive vapiwa mari iyi nekambani yeChoppies vachitiwo vakapa ivo vaMpoko nemwana wavo chidimbu chemari iyi kukasara mari inopfuura mamiriyoni nezviuru mazana mana iyo vari kuda kupiwa. Mugwaro ravo reHigh Court iri vaMpoko vanoti vamwe havasi kupindura chikumbiro chavo chekuti vavape mari yaSara nokudaro vave kukumbira kuti dare remanikidze vamwe kuti vavape mari iyi. VaMpoko vanotiwo vanoda kuti vapiwe imwe mari pamusoro yakaberekwa panguva iyo mari iyi yanga iri mumaoko avamwe uye kuti vamwe vave ivo vanobhadhara dare mari yose ine chekuita nenyaya iyi. Vamwe havasati vaisa mudare gwaro ravo rekupindura mhosva yavari kupomerwa uye dare reHigh Court harisati ratara kuti nyaya iyi ichanzwikwa rini. Taedza kunzwa divi ravamwe panyaya iyi asi vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuAlgeria rakanda mujeri vanhu vaviri vaimbove vatungamiri vehurumende mushure mekuwanikwa vaine mhosva. Izvi zvaitwa mazuva maviri sarudzo dzemunyika iyi dzisati dzaitwa idzo dziri kunzi nevanopikisa dzimbomiswa. Gurukota rezvemitemo muGambia vaAbubakar Tambudo vanoti vatongi vedare reInternational Court of Justice vanofanirwa kutora matanho ekumisa kupondwa kwevanhu verudzi rwechiMuslim Rohingya muMyanmar. Biri dzare mutemo riri kuzeiwa nedare remuparamende muCameroon riri kutarisirwa kupa chinzvimbo chinokosha kuvanhu vari mudunhu rinotaura chirungu, izvo zviri kutarisirwa kupedza gakava rekusiyana kwevanhu mudunhu iri. Chikwata cheIMF chiri muZimbabwe kuti chizeye nekuongorora mamiriro akaita zvinhu munyadza zveupfumi muZimbabwe pasipe chirongwa cheArticle 4 uye chimwe cheZimbabwe Staff Monitored Program. Kunyange hazvo gurukotaro zvemari vamutuli Ncube vari kuti Zimbabwe iri mugwara, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti IMF icharatidza kusafara nekumawere kwananga nyika. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nenhepfenyuro yeCNBC Africa, muzvinafundo Ncube vakati vakasangana nechikwata cheIMF ichi uye vanotiwo vane chivimbo chekuti chichafadzwa nezvavari kuita kuedza kugadzirisa upfumi uhwo huri mukanwa mamupere. VaNcube vanoti nyaya dziri kuzeiwa dzakanangana nemamiriro ezveupfumi mugore ra2019 uye mugore rinouya. Chirongwa cheIMF cheStaff Monitored Program ichi chinouya kuzoongororwa neIMF mukati memwedzi mitatu yega yega. VaNcube vanoti Zimbabwe yakakanganiswa zvikuru nenyaya yenzara uye dutu mpengo recyclone Idai, nekudaro zvinonetsa kuti inyatsozadzikise zvayakatsidza kuIMF pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program ichi. Mashoko avaNcube atsinirwa namuzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda.
Tozotaridzawo panyaya yematingati macurrency reforms. Ipapo IMF inofanira kunge yakafara nezvakaitwa navamutuli nekuti iyaya yange imboripo ye1:1 yekuti zim dollar eurobond not rainz rakaenza neus dollar zvakabviswa. Number one. Number two, kubva kwaitwa Zimbabwe's own currency, Zimbabwe dollar. Number three, kubva kwaitwa manostro account ekuseparata kuti maus dollar kwavo ega, mazim dollar kwavo ega. Saka zvinhu zvokuti IMF inofanira kunge ichifara nazvo nekuti zvinoratidza kuti nyika pane kuyakananga, nekuti nyaya yekuita macurrency controls ari very rigid anodiscourage maexporters.
Asi vamuponda vatiwo pane zvimwe zviri kuitika zvinogona kutadza kufadza sangano reIMF.
IMF muZimbabwe yange yakatarisana nekuti vaite yatinoti liberalization kuti bvise masubsidy pazvinhu zvese. Asi munoona tine chirongwa fanike chakaita sechizupo cheya chemabhasi, panenge paine yatinoti subsidy. Poita masubsidy, I think pabudget vamutuli wanga vabvisa kuti subsidy paupfu. Upfu hwazodhura zvese kuti vanhu vakazvamba. Saka president wakazopindira wakati aiwa, subsidy ngaidzoke kuti vanhu vakwanise kuwana sadza ravo sezvo iriyo stable food. Saka pane zvekuti ivo IMF vamwe vanenge vasingazvitarisiriwo izvozvo zvekuti masubsidy angadzoka, asi sevamiriri vakaita zvinhu zvinhu zvanyanyooma zvokuti masubsidy akabviswa, zvinokwanzira kuzokonzera chinoti social unrest.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muJohannesburg, South Africa, muzvinafundo Gift Mugano vanoti havaone IMF chigutsikana nezviri kuitwa neZimbabwe zvikuru pakutadza kubhadhara zvikwereti.
Tine tsika yekuti tikatora chikwereti kuWorld Bank hatidzoreri, Africa Development Bank hatidzoreri. Saka vanotora advantage iyoyo yeunhu hwedu vobva datikupiwa isusu.
Vativo nyaya yeuori yadzosera nyika kumashure zvakanyanya.
Mukatarisa vatiri kuita even kumanyaya dzecorruption, hakuna munhu angada kupa munhu mari ari korrupt. Mari iri kuuya muZimbabwe gore negore imari yakati yakawanda chaizvo yetinoona kumaexport madiaspora nemari dzatinopiwa dzimwe dzinouya nemadonors. 2017 takaona $5.5 billion cash yakapinda muZimbabwe. 2018 takaona $6.3 billion. 2019 tiya kunanambira kuma $5.7 billion right now. Asi mari iyoyo haisi kunzwika kunga mapinda mari munyika nekuti corruption iri kuitika kufiwo yakawandisa. Kenya ine vanhu vanosvika 45 million, 3 times Zimbabwe, inowana about $5 billion ma exports. Zimbabwe iri kuona foreign currency svika kuma $6 billion, asi kutambudzika neforeign currency.
Zviri kuitwa neIMF izvi zvingabatsira mushandi here? Tabvunza mutungamiri wesangano reZCTU vaPeter Mutasa.
Kana IMF ichiuya ichingotaura nehurumende nakutaura nekukurukura nevagari vemuno nesu vashandi vemuno, hapana chirongwa chayo chinobudirira. Tinozoona kuti kubva kare kuma1990s 1991 vachiuza Economic Structural Adjustment Program ye-ESAP vakangoita vasina munhu wataura naye. Izvozvo zvakakonzera kuti nyika iondongwe.
Chikwata cheIMF ichi icho chiri kusangana nevatungamiri vehurumende, vakuru veReserve Bank of Zimbabwe nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi chiri kutarisirwa kupeta misangano yose iyi mangwana chozobuda negwaro re zvachinenge chaona. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vakare mara vakawanda vari kunyunyuta pamusoro peurongwa hwemari hwebudget renyika regore ra 2020 vachiti shuviro dzavo hadzina kuiswa mubudget iri. Safari Njema anotipa nyaya iyi.
Vanotungamirira sangano revakare mara National Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera, vanoti chirongwa chemari yakapiwa mapazi ehurumende chaifanira kubatawo bandiko revakare mara.
Isu vakare mara vacho tinenge tichitarisira kuti pave nebudget rinokava makalipa, bhutsu dzevakare mara, maartificial, mawheelchair, mahearing aids. Iko zvino kana tichiona kalipa richidana kuma 900. Pandakanzwa zve 900 kwanguri kutanga kwegore, zvichireva kuti pari zvino pamwe yatove 1000 chakuti. Akare mara akagara kumusha ari kuda kalipa rekuti afambe naro, anoiwana kupi mari yekutenga kalipa iri?
Amai Cherera vanoti hurumende inofanira kunzwisisa kuti vakare mara vanodawo kusimukira kufanana nemadzimai nevechidiki zvichibva muzvirongwa zvehomwe yenyika.
Saka ndaitarisira budget iri kuti rive budget rinobata vakare mara. Runoita kuti upenyu hwakare mara asimuke paanenge ari. Tinoona isu kuchitaurwa zvinhu zvakawanda kuti mayuthi iko zvino, mayuthi anofanirwa kuti dai anga awana mari vaita maproject vasimukira upenyu hwavo. Madzimai dai vanga vawana mari yekuti vasimukira upenyu hwavo. Ko vakare mara tiri papiwo tinongochema tichigwesha nemadziro. Dai vanga vatitarisawo tiri vanhu vakafanana nevamwe vanhu. Tinoda kunzi vanhu nekusimudzirwa upenyu hwedu hwokurarama.
Pfungwa iyi inotsigirwa nava Henry Kane vekuEpworth, avo vakaremara gumbo rekuruboshwe. Vakane vanoti bhajeti rinoratidza kuti vakaremara vakakanganwikwa zvachose paurongwa hwegurukota rezvemari vaMutuli Ncube.
Chizoteerera pavakanga vachitaura pane rimwe bandiko rebreakfast, vakatotaura vakati no, hatina chatakachinja, takangozvisa imomo mukati mune zvimwe. Asi kana tisingaoni pazvakanyatsoiswa chapchapa, kureva kuti ivo vakatarisa bumbiro remutemo, vakaona kuti bumbiro remutemo rinoti hurumende inofanirwa kuti ibatsire vakaremara ndokunge mari yachona iripo kana kuti zvinhu zvachona zviripo. Saka apa nekuda kwokuti vari kuti zvinhu zvachona hazvipo, saka havana kumbofunga nezvazvo.
Mutauriri weDeaf Zimbabwe Trust vatinotenda Chikunya vanoti mari dzinopihwa vakaremara mubudget dzinofanira kumira padzo dzega zvichienderana nezvikumbiro zvavanenge vapa.
Mari haisi kukwana munhu wese. Tinozoona zvakare kuti izopatsanurwa iswe zvakare kuvanhu kuvakaremara haikwani zvakare. Tichitarisa zvakare kuti mari iri mumabhondi haisi muma US dollar, saka inenge iri mari diki diki zvakanyanyisa. Takazobvunza veMinistry of Education kuti saka kana zvadai vanhu vanorarama nehurema vanonobetsereka zvakadii, uye mari yavo inovabetsera inowanikwa papi iyo mari yatakatasana nayo isingakwani. Ministry ikati vane budget line yavakagadzira inotarisana nevanhu vanorarama nehurema yavanoti inonzi learner support service. Iri budget yavanoti iyo ndiyo ichazadzikisa zvinodiwa nevanhu vanorarama nehurema. Asi takangotarisa zvakadaro, imari yatotarisa kuti inofanirwa kukava zvinhu zvakawanda zvakafanana nesign language, syllabus nezvimwe zvakawanda wanda zvinodiwa nevanhu vanorarama nehurema panyaya dzeeducation. Mari zvakare tinongoona kuti imari isingakwani.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vanhuve sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Budget rakataurwa navanuve harisati rapasiswa mune paramende kuitira kuti rishandiswe zviri pamutemo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Kwazwai, mburi ya Zimbabwe, ini ndini Maikove. Ndino koka ya kutimpinde mchurongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nasi maneru na 8 PM. Nasi mchurongwa tuku zeanyaye zuwa rekod zero zevanu pasi rose, re International Human Rights Day. Panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzekod zero muZimbabwe. Kana mchida upina mchurongwa ichi, kana ukutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp, panamba zinoti +1 202 465-0318. Muria Zimbabwe, ngatisangana ipa chirongwa The Connection, muine ni Mike Hove na 8 PM.
Mutungamiri wehurumende Ethiopia Abiy Ahmed vatambira nhasi mubairo weNobel Peace Prize mushure mekuita basa guru gore rapera rekuunza runyararo pakati pevanhu vemuEthiopia neEritrea. Izvi zvaitwa pamabiko aitirwa muOslo nhasi.
Ndinonzwa kufara kuva pano nhasi uye ndinotenda kukomiti ye Norwegian Nobel Committee iyo yakandipa pamwe nekukurudzira mabasa angu mukuwana runyararo pamuganhu weEthiopia neEritrea. Ndinotambira mubairo uyu ndakamirira vanhu vose vomuEthiopia neEritrea, zvikuru kuvanhu vakazvipira mukuunza runyararo. Naizvozvo ndinogamuchira mubairo uyu ndakamirira vamwe vangu kusanganisira vaIsaias Afwerki avo vakashanda zvakasimba makore ose aya. Ndinotambira zvakare mubairo uyu ndakamirira vanhu vose vemuAfrica pamwe nezvizvarwa zvepasi rose zvinokurudzira runyararo kwete hondo.
Mashoko emutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed avataura vari kuOslo kuNorway.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nzwisa yekambo kakila ti katushitsa kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day. Musangano wepagore weZANU PF watanga nhasi kuGoromonzi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vaendesa kudarira High Court mumwe wevatungamiri veMDC weWelsman Ncube. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.